Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 12/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa.
Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center, icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kutarisana nematambudziko vari kuRwanda, vamwe vari kubhodha reTanzania neZambia, uko vakaenda nebasa mushure mekunge vakavapa basa vasisavabhadhara. Munyaya dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chinotambidzwa mukombe wacho weCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center, icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, icho changa chichifanirwa kuitwa nhasi kubva masikati kusvika pakati peusiku panhandare yeHatsfield Chisanyama. Vechidiki vanonzi vanga vachifanirwa kungopinda mumimhanzi iyi vachingoshandisa marusiti anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota. Vanoruzivo nezvenyaya iyi vanoti mapurisa emubulawayo eBulawayo Central District ambenge atombopa ERC mvumo yekuita konzati iyi, asi zvinhu zvazongoshanduka pashure. Vaimbi vechidiki vanosanganisira Enzo Aishao, Holy Ten naAspi ndo vanonzi vanga vachitarisirwa kutandadza vanhu. Taedza kubata vamwe vashandi veElection Resource Center kuti tinzwe zvatora nzvimbo, asi vati titaure nemukuru wesangano iri amai Barbara Bebe avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mapurisa emubulawayo Central District kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClarice Madruku, ava nesangano riri kukwezvawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Sangano reElection Resource Center muno muZimbabwe ndiro rimwe remasangano ari kunyanya kushanda zvakanyanya nevechidiki kuvakurudzira kuti vange vachiziva nyaya dzine chekuita nesarudzo, uye kunyatsokurudzira vechidiki vavaonewo value mukunovhota, sezvo tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanenge vachinetseka nekunyatsoona kurudziro yatingati information iri related nemaelections. Saka tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa. Tinofungidzira kuti tinyatsonzwa zvakanaka kuti senyika yeZimbabwe tisununguke kunge mapurisa vanyatsa kutipa udzamu hwekuti seiko vamisa chirongwa ichi. Tinoziva kuti pamutemo panotsvagwa permission, of which ndo zvakaitwa permission ikatsvagwa, mapurisa akapa permission iyoyo. Saka tichinzwa kuti programu yazomiswa tidanasa kunzwisisa zvinogutsa.
Zvinosiya papi kurudziro iri kuitwa nemasangano akaita senyu kuti vechidiki vange vachinyoresa kuvhota?
Kurambudza kwaita veERC kuti vasangane zviri pamutemo kunongoita kuti tiite kakutya nekuvhunduka kuti chii change chichiitika kubvira pari nhasi kusvikira patichange tave nemaelection muZimbabwe, tingangoti mwedzi gumi dziri kutevera, nekuti tinoziva kuti pane hurukuro dziri kuitwa nenyaya yemutemo unonzi PVO Amendment Bill. Uyo uri kutaurwa nezvavo. Mutemo uyu unenge uchitaura zvakawanda wanda zvekuti masangano angari matrust oregister sei kuita PVO. Izvi zvinoita kuti tiite kakutya kuti pamwe mamwe masangano anenge akutariswa zvakanyanya kupfuura mamwewo masangano.
Iko kunyoresa kuvhota kungada kuungana here kuti vanhu vaudzwe vakaungana kana kuti zvinhu zvamunogona kuita muchisangana nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana?
Sekuona kwangu, kana tichikurudzira vechidiki, vechidiki izera rine zvakawanda wanda zvinenge zvichiitika kwavari. Vanhu vanoda kufara, vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vasina kukurudzirwa vanokwanisa kusaona kuvhota kuchikosha. Saka patinenge tichiti vechidiki vasangane vachikurudzirwa vakaungana, inyaya yekuti vechidiki vanonyashandisa yatinoti peer pressure. Kana vachiona vamwe vavo vakaungana vachifara, ndopavanokwanisa kutora manzwi kana kutorawo kurudziro kuti vanorejista kuvhota. Izvi tazviona from experience, tingati kubvira zvata maelections, ini panotanga kuitawo maelections nesangano Platform for Youth and Community Development kubvira mugore 2008, vechidiki vanotonyatsa kukwezviwa kana mavatora kuti vanotamba bhora, vanotora kuti pane makonsati, vanosanganisa yatingati edutainment, apa vari kufara, apa vari kupihwa manzwi.
Vanga vari mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri weNotwane mudare reParamende vaTemba Muliswa nhasi vaitawo musangano wekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yepakare paya Arts Center kwakare kuNotwane uye unonzi wapindwa nevanhu vakawanda vanosanganisira mumiriri weHarare West muParamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Joanna Mamombe pamwe nemutungamiri webato reLead muzvare Linda Masarira nevana vechikoro vabva kuzvikoro zvakasiyana-siyana. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanoti vave kutambura vari kuRwanda uye nekumugano weTanzania neZambia mushure mekunge vakavapa mabasa vasisada kuvabhadhara mari dzavo dzakasarira. Vatyairi ava vanoti vakaenda kunyika yeRwanda nemichina pamwe nezvekuvakisa vachibva nazvo kuZimbabwe zvichiendeswa mushure mekupiwa basa iri neimwe kambani yekuTanzania yeSimba Logistics ichishanda neimwe kambani yemuZimbabwe inonzi Silver Logistics. Vanoti vakawana basa iri vari makumi mana kana kuti 40 zvichisanganisira dzimwe motokari sere dzekuTanzania. Vatyairi ava vanoti pari zvino vari kunonga svosve nemuromo sezvo mari yavakapiwa yapera uye vave nemwedzi yakawanda vabva kumba. Vanoti vari kutakura mishina kubva kuMount Abden kwaiva kwaParamende yeZimbabwe itsva nemaChina. Vatyairi ava vanoti havasi kukwanisa kushandisa mazita avo sezvo vari kutyira kuzodzingwa mabasa uye nekunyimwa mari dzavo dzasara pabasa ravakaita. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mutyairi wemagonyeti ari kubhodha reTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda.
Basa iri pane pakavakwa new parliament yeZimbabwe yakavakwa kuMount Abden yakapera parliament yakavhaita se awana basa futi kuRwanda awana basa kuRwanda nobva tino va transport zvichi zvinhu zvese zvakaendesa vana vakuenda kupi kuRwanda ndomaonera zvakaita basa yataraona mubepa izvozvo asi vanhu vamberi vaTanzania.
Kambani yacho inonzi chiistarai?
Kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri kuZimbabwe makapiwa mari yakawanda sei?
Tiri kuZimbabwe vanhu ava zvavakaita manjeka vakati offer 70% yemari yatakanga tawirirana asi takazodiscover kuti vanavo pamari yayo yakuti 70% vakanga vatinyepera nokuti ivo kumachina vakati tikupa each kambani tikubhadhara 20,000 pamota ndivo vari kubhadhara 11,000 pamota asi kumachina vakati vari kubhadhara 20,000 pamota saka 11,000 vakabva vatipa 70% kuti takawana ma7,000 6.5.
pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitirai?
Zvavakatirimbisa zvokuti nyepera ndezvekuti ivo vari kutisupreme create maboda but maboda vanaa ndomatakagarisa kusvika contract yedu yapera tisina kwatati taenda. Contract yedu yakapera tichiri patunuma webby isaikafukure nemafambiro atinoita isusu taikwanisa kupafamba kuti pa 7 days tinenge tasvika kuRwanda and then mu7 days tinenge tadzoka but takata amonth tisina kwatasvika.
Pari zvino zvii zvichaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje?
Isusu chichemo chedu chaio chatinacho ndechekuti taida kuti dei takwanisa kuti customs yekuTanzania dei yawirirana nesu takwanisa kudzivisa kuita zvinhu izvi muTanzania mucustoms tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana ivo vachida kuti tiendeze mberi votanga kuti pabalance yedu tiri panapa and then towirirana kuti panew contract votipa kuti mari yedu kana vatipa mari yedu tobva takontinua tinodzikisa zvinhu zvavo votozati hatichanomira kumberi nokuti so far varikoko vari kutambudzika kuti voita sei kuti vadzoke right now vari kutambudzika vakaoffloada vane 3 weeks mota dzese pacontract dzanga dziri 40 asi pa40 papana mota 8 dzekutanzania saa dzekutanzania dzakatosvika dzikatoffloada kuna vati vakaoffloada vakapiwa mari kuna vati vakatya vanhu kunyika kwavo inini ndakatakura dhambu truck.
Uyo anga ari mutyairi wegonyeta asina kuda kudongwa nezita ari pamugano wetanzania nezambia pari zvino ari munzira kuenda kukigali kurwanda achitaura namavelas muhlanganya wewestudio 7. Mavelas abatawo zvakare mumwe mutyairi wemagonyeti ari kukigali kurwanda uyo ataura pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino.
Kutaura kwandiri kuita izvezvi inini ndatova ne 25 days ndiri kukigali ndakamisa mota. Load yese yari about 2 months. Load iyo takatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka taruta mamwe mabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndei?
Main challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kukigali pamasaka hospital panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms. Kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuenda kutoilet waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days anga zviri nani, but main challenge yakazoitika mari payakazopera tisisina mari yekutenga mvura, yekuenda kutoilet nekugeza. Takazotopesera tanga kutogeza manheru pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise makosta. Mari yechikafu chaiyo zvanga zvaakunetsa. So takamboramba tichinetsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupaidza Sara?
Taura kwavari kuita izvezvi vari kuti pane maodhiyo atinavo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vavaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kuRusumo border post tikanoona umwe wacho weSimba achiita ndobhadhara mabalances ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda is around 40 mabalances ipapo 8 mota ndodzangobhadharwa mabalances adzonga asari ma30% asi yangopa 8 idzodzo iripo. So takutaura navo kuti chitibhadharai madelays mira kwatakaita. So vachiri kutsika-tsika vachingoti zvanhu zvakamira sei, but takavadzidza rate is 250 per day asi ivo asati aziva kuti vada kubhadhara rekadha vasudha ravari kubhadhara.
Uyo anga ari mutyairi wemagonyeti asina zvakare kuda kudongwa nezita ari kukigali kurwanda achitaura namavelas muhlanganya wewestudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuPhnom Penh kuCambodia mukupera kwesvondo rino kumisangano nevatungamiri vemubatanidzwa weAssociation of Southeast Asian Nations apo dunhu iri rakatarisana nematambudziko anotyisa muMyanmar, kutyisidzirwa kuri kuenderera mberi kubva kuNorth Korea nekupesana kuri kuwedzera kuri pakati peBeijing neWashington. Ndege yekambani yeFrontier Airlines yakamhara zvechimbi-chimbi nezuro chishanu usiku mushure mekunge mumwe wevaive mundege iyi awanikwa aine banga. Ndege iyi iyo yaibva kuCincinnati ichienda kutamba kuFlorida muno muAmerica yakachinjiswa rwendo yakaendeswa kunhandare yeHartsfield Jackson Atlanta International. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavelas muhlanganya uye westudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi pari zvino ari kugara iye muSouth Africa, ati iye anoda kuzivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Amai Pamela vanoti ivo zvino hazvina kuvamirira zvakanaka muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa uyezve vari kuedza ivo kuchengeta mhuri yavo kuZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Pamela. Mungatiudze kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa?
Tete, ndine nyaya yahanzi mwana asingachema anofira muberekwe. Inini upenyu hwatonderemera chokwadi. Handina zvangu kumbobvira ndaitawo mwana muupenyu hwangu, asi ndine vana vanakaadopta. Ndokubva ndavachengeta ndobva vakura. Vakura kudaro, kubva vari vadiki kusvika vakure, ndakanga ndichingosenzera ivo. Mari yandaikwanisa kusenza kunoku yaingochengeta ivo nekubhadhara musikana aigara nevana. Ndobva pandakati aye zvinezvi vavatisasamukei vakura, ndikai ndichitenga stendi. Ndobva ndatenga stendi kuti ndichiivaka, mukuru wacho ndobva aita mwana. Ndakutanga futi kuchengeta mwana uyeuye. Ndobva aipa mwana uya ane 6 months, ndobva aita mumwe futi, ndobva aita futi mumwe. Zvinhu zvaizvo zvabva zvatondiomera west. Ndabva ndatozotadza kana kutozvichengeta inini chai chai.
Saka pari zvino muri kurarama sei zuva nezuva, uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai akauya iye achibva muZimbabwe achienda kunoshava ari muSouth Africa?
Saka ndakangogomera ndichichengeta mudiki wacho akazoitawo kuti mumwe wake womwana. Saka mhuri yacho yakabva yakura, yabva yandiremera apo ndiri single mother, ndakasiyiwa nemurume. Zvinhu zvabva zvatondiomera zvisingaite basa. Ndobva rapera futi muna March. Kubva ndanyatsogara mudhishi. Handina kana pekugara kuno kuSouth Africa kwacho. Ndotogarawo nevamwe vanhu vemunomuwo nemwoyo munyoro, asi zvinhu zvacho zvakangondiomera. Sometimes ndinogona kutorarira gwenya 1 chairo re 1 rand kana kutoishaya 1 rand yekutenga gwenya iyoyo. Nguva zvangu zvinzi ndiri kungobatsirwawo nevari kundinzwisisawo dambudziko rangu, ndo vari kundibatsira. Musha stendi ndinayo, asi ndatadza kuivaka tete. Ndatadza kuvaka kana imba yeraundi chaiyo yekuti ndingodzokera kumusha ndinorima. Ndepastendi pangu pane mvura zvokuti ndinogona kana kutozokuita projekti yegadheni ndikatotanga kuitawo munhu semunhu. But kuti ndidzokere ndonogara pai ndozvanetsa. Handina kana pekunogara. Ndopanetsa ipapo kuti ndonogara pai. Kana vivo vana vacho vandakadokuta kuti ndizoti vari pai, God knows. Zvatondiomera, zvatondiomera tete. Handimboziva kuti ndoita sei. I failed even my life for handisi kuziva kuti ndodii, handisi kuziva kuti ndoita sei.
Dai zvaibvira, shuwiro yenyu ndeyei pari zvino tichiona pamusoro pezvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai?
Kumusha kwacho kuZimbabwe hakuendekeke. Hauna kana mari yacho yekuti udzokere kumusha. Hauna basa. Handimboziva kuti ndoita sei tete. Handiziva kuti upenyu hwangu ndichararama sei. Kana ndakazvitarisa ndinokutoona fanika like I'm a dead person because I'm helpless.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vanozivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Vanenge vachida kubatsira Amai Pamela vanoti ivo vari kutsvaga basa rese rese imomo muSouth Africa, sezvo vakarasikirwa nebasa ravo. Vanogona kuvabata paWhatsApp namba dzavari kushandisa nekuvatumira mameseji ipapo panamba dzinoti +27 84 63 271 70. Namba dzavo zvakare +27 84 63 271 70. Vanoti ivo pari zvino vari kutoshandisa nhare mbozha yemumwe munhu, saka vanoda kuvabatsira ngavawane vachivatumira mameseji ipapo. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Amai Pamela, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavhu Nesimhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheOur Lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro nasachigaro vesangano repadare vaJona Gokova. Nhasi tiri kutaura nezvekuwanda kwenyaya dzekupondana kwevanhu zvichikonzerwa nenyaya dzekusavimbika, pamwe nekukwira kwezviitiko zvekubatwa chibharo kwevana vadiki. Tatanga nekubvunza vaGokova kuti chii chave kuita kuti zviitiko izvi zviwande.
Mbukura chinaro, nere utongi wa chinao. Utongi wa chinao, aute wanu confidence, ye uti chirima Zimbabwe nzitui wangu. Concept ya enozi ubuntu, hati sisina. Saka, kana chara niya ye corruption. Haisungori corruption ye, zemarichete. But, ya kusanga nisaone, magareo edu, zese. Lano, alacha koshesa, ukama. Wakungo chikana wakarora na nasi, mangwana wakurambana. Kudiara za singa chike. Yo tambudziko rachina rero nadzogerei pachivanhu chisina politics mukati. Also I think takanganiswa nenyaya yepolitics.
Hakusi kuti here nguva yatave inguva yashanduka dzasiyana nenguva yakare yatiri kutarisa iyoyo muchienzanisa, nokuti zvino izvi kwaane zvivhitivhiti, kwaane mafoni anotora zviri kuitika, kwaane chi dzimwe nguva zvinhu izvi zvaitongoitikawo munguva yakare yamuri kutaura kuti zvazvakanaka.
Ya kumbotiwo ndo advantage nedisadvantage social media, nekuti social media yako abhizirawo zvakawanda, but also ine maadvantages ayo yekuti kana pakaita rufu, munhu afana accident, pane anongoisa message pafoni kuti tumirani gurupu rakati muti nhingirikiri afa, zvotibatsira izvozvo. But also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana, unongoisawo pamedia wotaurawo kuti nhingi vari kudanana. Saka it's a situation inoda kumanejiwa, inoda kukontrolewa. But achibve nyaya yekutiko leadership at national level inofanira kuseta pesi. At national level leadership haisi kuseta pesi. Vatungamiri vari pamusorosoro apa munyika havasi kuseta pesi. Changuwa nyika yemadhilas, munhu anongoita zvaanoda, zvinomuitisa mari, ndozvokosha izvozvo. Toda vanhu vanopromotawo hunhu, ubuntu. Tovawana kupi hatisita vanhu vacho, bekause vanhu vese vari bhizi kusvaga mari.
Asi vaGokova, hatingati here taakungoendesa zvinhu mberi kana taakuti vanhu vatadzawo kuzvibata, munhu aita chipfambi, zvese tozvipomera kuutongo hwenyika?
Ndorama chisimbisisa nyaya yehunhu. Kana tikapromota hunhu, even uine nhamo yakaita sei, uchiziva kuti uri munhu une ukama hwuinawo, matambudziko acho anoita mashoma. But ikozve zvatisina izvozvo. Saka ndorama ndichisimbisisa inini kuti nyaya tinayo inofanira kutangira utongi huripo, vatungamiri varipo, kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya yekuti tive vanhu kwavo, vanhu vasingabirane, vanhu vasingarovane munharaunda dzedu. Hatidunzwa murume ari pamukadzi, murume abata mwana mudiki chibharo. Hazvitangire pasi, zvotangira pamusoro.
Tiri kuona dzimwe nyaya vaGokova. Pane mwana ane makore 8, makore masere, kumatevele lenduku ari kunzi akaitwa pamuviri, zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa wake nedzimwe hama. Zvese izvozvo vaGokova, zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika?
Yes. Utongo hwenyika ndo uri kucreata this environment. Kana uchida kuva mutongi wenyika, hazvigone kuti wewe uri mutongi but nyika iri kuenda kwayo, iwe uri kuenda kwayo, hapana direction. Kushaya direction kwedu nationally ndokuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvizvi. Hapana nyaya yekuti tioti murume arepa mwana mudiki amuitisanhu, toti hazvinei neutongi hwenyika. Ngatizviendesei pautongi hwenyika, tigadzirise zvinhu tive vanhu kwavo, because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete, togona kupesana mupolitics but iripo chani kuti kana mwana arepwa haasi MDC haasi CC haasi ZANU-PF mwana wenyika arepwa soita sei pamusoro pazvo
saka hii mhinduro ipi yamungatipa poitwa sei kuti dambudziko iro rigadzirisike vagoko
dai zvaigona dai paine commitment nyaya dziri kubuda inyaya dzitsva munyika medu dzadzichoda kuti tiite kana national conference kusangana kwevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana vanobva kumachurch machief madzimai kwakasiyana-siyana kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratiinaro tova nestrategy ikozvoizvi hatina that strategy inogona kutibatsira kuti tivake nyika
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatambidzwa mukombe wacho weCastellaga Premier Soccer League nhasi zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chapedza mwaka uno zvine mutsindo mushure mekurova Cranbourne Bullets 3-0 Mandava Stadium umo vatambidzwa mukombe wavo wekukunda zvikwata zvese mwaka uno. FC Platinum yapedza ine mapoinzi makumi manomwe nemashanu kubva mumitambo makumi matatu nemina. Chikwata ichi chine mapoinzi mapfumbamwe. Pam Sorope Chicken Inn, iyo yarovao Triangle 1-0 nasi maskati zekare. Murarizi, we FC Platinum, nomeni mapeza, arukufara neuktora kwa vaita mkombe we Premier Soccer League kwe katevera na kechina.
Ya, shumafaza, ino takasha anda shakana haka gorenu iri kubwa kune makuru eduwe team, isusu makoach. Nema players, nema supporters edu. I think takanga taka batana. Tine chinangwa chekuti tikashanda zvakanaka. Tinokwanisa kuti timwe chiwina mukombe we PSO Champions League title.
Asi mapeza. Aramba kutaura nezvekutamba kwavo muCup Champions League. Zvitevera kudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Ndozvo ngotaura kanyika yese ka saka kuti ini ndizonzi ndapane zvandazotaura kuti zvazvazoitikirei handifungi kuti ndino pandakamira pari zvino handikwanisi kupindura mbunzo wakadaro.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA zvichitevera kupindira mutungamiri wenhabvu kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Manager wevatambi venhabvu George Leder ari kurwadzikana nekudzingwa kweZimbabwe uku.
Chinhu chadzosera bhora remuZimbabwe zvikuru uye vanhu vakawanda vakasurukirwa pamusana pekuti chikwata chedu chemaWarriors kubva kuadiki kumaunder 20, under 23 ende kumasenior national teams kuti hatisokwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika dzakatitenderedza.
Zvichakadaro mangwana kune mutambo mukuru we Harare Derby pakati pe Dynamos ne Caps United mu National Sports Stadium. Makore akare mutambo uyu waitaurwa nezvavo svondo rese asi iko zvino wangove mutambo wemazuva ese. Jimisani Mpofu uyo aimbotambira Caps United anoti kokundwa mumitambo yeHarare Derby kwairwadza zvikuru asi kwete zvave kuitwa nevatambi vemazuva ano. Mitambo yanhasi yapera seizvi. ZPC Kariba 3, Herentals 1. Harare City 3, Highlanders 1. Ngezi Platinum Stars 5, Wawa 0. Black Rhinos 0, Blue City 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati tichiti makorokoto kuFC Platinum. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
So who is